Mumwe murimu wefodyo wekumhangura vaClayton muchikambizi vanoti kutakura bhera rimwe chete vanobhadhara madhora ekuAmerica anosvika 15 mari yavanoti yakawandisa kumurimi.
Tadivai vaiwanzokucharja package achibhadharwa nekambani inenge ichitenga fodya voti package vaimbotinyi vaiti 11 yaibhadharwa nemurimi inobatwa paanenge atengesa paipa yobva yaiikwa mumakaundi matransport. Ukatonegocheta naye inogona kutowanda bekuti pakapetwa padhunze, saka iyoyo mari iyoyo inenge yakatowanda still.
Vamuchikambizi vanoti vanotenga fodya vangadai vachienda kumamisha kunotengwa fodya kuti zvirerukire murimi.
Dai vaikwanisa kuuya kuzotengera murimi fodya yake paground kana kuti iyo kambani yayo inenge yapa munhu zvokurimisa yove netransport yayo ichiva ichitakura fodya yemurimi pamba inoendesa kufuro kwayo zvinenge zviri nani.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya wekubhindura mudunhu remashonal and central vaChristopher Mere. Vanoti vanotakura fodya vanopa zvikonzero zvekuti mafuta edzimotokari ave kudhura uye migwagwa yakaipa, izvo vanoti zvinovaurayira motokari dzavo. Mumwe wevanotakura fodya mudunhu remashonal and west kuendesa kumusika inotengeswa fodya iri kukaro ine Harare vatekshua Musiwa vanoti mari iri kunzi nevarimi yakawanda ishoma.
So parori hariri dhiziri rinofa, panofa masimbi dzinodhura kupfuura $15 mapabataka. Saka murimi mai ari kuona iye achifanira kuona 100% profit kubva pafodya yake yakarima, asi iye asina control over transport because transport hairegiletwe munonegosheta.
Vamusiwa vanoti varimi vanokanganwa kuti vatakure vefodya vari mubhizinisi, nekudaro vanofanirwa kushanda vachiwana chouviri.
Motari iyoyo inobirwa 300 liters rori roona kutakura iroro fulltank. Vamanga muchaura nayemi anokangama kuziva kuti iye ndifamba ndizvoka, asi ari kumutakurira ndibusinessman womumwe anonzi transport asinei nefarming. Anoweka zvinhu from the perspective yetransport industry.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurwa kwefodya ragara riripo.
Kwakagara kuchidhura nokuti chekutanga anotakura fodya atarisi kuti bhero ratakurwa iri rinorema zvakadii. Chechipiri, transporter haatarisi kuti ari kutakura bhero padistensi yakareba zvakadii, uye murimi haongorori kuti mota yatakura mabhero ake iri mukondisheni yakaita sei.
Amai Jiti vanoti varimi vanofanirwa kubatana kuti vanobva nzvimbo imwe chete vashandise motokari imwe chete isingavadhurire, uye kuti vashandise motokari dzakanaka dzisinganeswe nemapurisa dzine zvese zvakakwana. Amai Jiti vanoti motokari dzisina zvakakwana dzinoita kuti vanotakura fodya vapedzisere vave kubhadhara mari yechoko muhomwe kumapurisa, mutoro wavanozoisa kuvarimi.
Kuti tisashungurudzwe namapurisa munzira nekubhadhara zvoko muhomwe kumapurisa nokuti mota haina zvakakodzera.
Panyaya yekufa kwakaita migwagwa, mutauri webazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA vatendai Mugabe, vanoti dambudziko riri kumakanzuru ayo asiri kuita basa nemazvo. VaMugabe vanoti makanzuru akawanda ari kudzosa mari kwavari atadza kuipedza, asi iyo migwagwa yakafa zvakanyanya. Asi munyori mukuru wekanzuro yeHurungwe vaLuke Kalajina vanoti mari dzinobva kuZinara dzinozopiwa gore rave kunopera kuti vaipedze nenguva diki, izvo vanoti hazvikwanisike. Kutakurwa kwemabhera efodya kunobhadharwa zvakasiyana siyana sezvo vamwe vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa nemakambani ayo anove ndiwo anozobhadhara zvakare motokari dzinotakura fodya kuenda kumisika, ivo vozotora mari yavo murimi paanotengesa fodya yake. Asi vamwe vanorima vakazvimirira vanozvitsvagira chekutakurisa vachibhadhara vega sekuwirirana kwavanenge vaita newemotokari. Bhero refodya rinorema zvekusvika makirogiramu 100, asi mamwe mabhera anenge asina kuzara zvekusvika ipapo anongobhadhariswa muripo webhera rizere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai.